Vashita wanasa mchinoe pa musangano webokare vechidiki sachigaro vechidiki mudunhu remashonal and west ravenga imusengi vanoti vachatsigira vamunangagwa nepose pavanogona uye vakaramba vachigona basa ravo vachavapa mumwe mukana wekutungamira nyika.
So if you say my youth, we are going to defend our president. Cheruzgan Jauma say, voti yetu takati aiwa. Temu yavo I 5 years. Yapera, tikaona vachigona toti tovapa futi dzimwe 5 years. Kuburikidza neX, not ne demo.
Vamusengi vanoti bato reMDC riri kushandiswa nevanhu vavasina kudoma nemazita vachiti kunyange vakaratidzira hapana chinoshanduka pautungamiri huripo vachiti kunyange vamunangagwa vakabva MDC hapana chainowana sezvo nhengo yezanu PF ndiyo inongotonga.
Kune vamwe vanenge vachida kushandisa kutora mukana wekushandisa MDC kuti magemu avo abudirire. MDC yonzi nemo demonstrator. Ukanzi demonstrator nhasi hazvirekuti chero tomboti nekurota kwavaita vachiti tinoda kubvisa vamunangagwa nedhemo. Havabviswi nenzira idzodzo bhozi chero mukademonstrator tomboti vamunangagwa hongu vanzi vabviswa nhasi. MDC hapana chai. Kungoshandiswa uko kuti maita noizi madai but hazvisenze zviya.
Imwe nhengo yevechidiki inoona nezvekuchengetedzwa kwemusangano muboka revechidiki vaSilas Chimbiru vanoti vachabvisa matanda anenge aiswa nevanhu vanenge vachiratidzira pamwe nevanhu vacho.
Mutemo wedu seyouth league kana wapindiwa murodhi uchimacha hako wakanyarara kuti ngavadi asi vakazenge vaisa matanda murodhi isi toenda kunobvisa matanda yayo. Nzira yatobvisa nayo matanda ndeyekuti haungabvise danda muridzi waya anga aisa danda aripo, saka tinofanira kuti anosuduruka tomusudurutsa tobvisa matanda murodhi kuti bhizinesi redu rigoenda.
Vechidiki vezanu PF vasungawo chisungo chekuti vachatora motokari dzose dzebato dzakabviswa mufananidzo webato nenhengo dzebato ravo dzavanoti dzave kunyara kufamba nemotokari dzine mucherechedzo wezanu PF nokuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyika. Panyaya yekubviswa pachigaro kwavamunangagwa nevhoti yemuparamende kana kuti impeachment, vamusengi vanoti havaone izvi zvichiitika kunyange paine nhengo dzeparamende dzakapinda nechitsotsi.
And then issue impeachment hongu iruma yanga ichingotenderera. Ndoona sekuti haizvozvo hazvigoni, especially yedu maMPs. Toziziva kuti kune vamwe zvavo vakapinda nekuseri kuofisi kwavarugeje vanga vachiripo ezvino izvi kuti haana national PC anoziva gwara remusangano. Saka ndoziva kuti izvo zvimwe zvichagadzirwa through our structures the party.
Asi nhengo yevechidiki yeMDC vawaiti nhengu vanoti havachisidzirwe nemapanga emashanga vachiti vachaenderera mberi nekuratidzira sezvo vari kuda kununura munhu wese kusanganisira nhengo dzezanu PF.
Kusetlo zvakanaka zvinotifanira zvakanaka kusetlo zvakanaka isu vamwe masizeni sudo zvakanaka but manje zvakanaka zvachina zvinofanira kuwanikwa nemunhu wese hazvifanira kunzi a group of people ndivafanira kuzvana kana kuti vakaenda kuhondo chete ndivafanira kuwana ivo ndivasotoda kuti zvivebhuka vezanupiva cho ndopanonisa ivo vazvioni kuti pamatunu akaita nyika ivo ndivarotorambidza kuti zvinge zvitonaka kuchema kwese kuti vanhu vachita madhemosi vanotoona kuti isu vanotokwanisa kuti nyika ite bhuka.
Vechidiki vezanu PF vatiwo vanofara nekupiwa chigaro chekurongwa kwemisangano mubato ravo kwakaitwa vaVictor Matemadanda navamunangagwa. Vamusengi vakurudzira vechidiki kuti vasanyare nemusangano wezanu PF nekudaro vanofanirwa kupfeka nhumbi dzebato ravo nguva dzose. Vanoti vataura izvi nokuda kwekuti nhengo dzevechidiki dzapinda mumusangano wanhasi dzakawanda dzanga dzisina kupfeka nhumbi dzebato. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.